Mamirira anoita musangano uyu ndeyekutiwo commission isati yatanga basa rayo, session yega yega inotangirwa neinonzi iyo NGO forum, iyo inokokorodza masangano akazvimiririra ega kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemuAfrica vanoita basa rekodzero dzevanhu, vachidzeya nekuongorora nhau dzimwe dzingadai dzichikodzera kuzomira pamberi pecommission, iya yatinoti muchirungu advocacy, kuti ndeapi maissues emahuman rights anofanirwa kuti ange achinanganidzwa. Zvino mukunanganidza ikoko ndoo pabuda nyaya yeZimbabwe.
Imiwo semasangano ari kumirira kodzero dzevanhu kumusangano ikoko, zvii zvamakaendawo nazvo zvamuchanopira kumusangano?
Sekuziva kwenyu kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe. Takapedza kuita maelections ayo akasiya vamwe vaine kugunun'una. Tine mutemo uya unozikanwa vamwe vachingoti what the patriotic law. Tine mutemo wePVO bill uyo wakanzi navamunangagwa vari kuda kuti vange vachiudzosa kuparlamendi, uye tinewo vasungwa vakaita sana Job Sikala avo vari kuramba vachingotambura vari mumuzvitorongo. Saka nhau dzese idzi dzakavapo pagungano rekunyatsoongorora kuti tingazvifambise sei. Ndoo pakazosumukawo masangano akawanda akasiyana siyana vanosanganisirawo veFIDH inonzi International Federation for Human Rights, iyo inosanganisa masangano anopfuura iwo 180 akatekeshera nepasi rose. Mukuru wesangano irori vanonzi ivo mai Alice Mogwe ndoo pavakaturawo mashoko avo esolidarity nemhuri yeZimbabwe, asi vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irashe mitemo yose iyo inoita kuti kodzero dzirambe dzichityorwa.
Zvinobuda kumisangano iyoyi, munoona zvichizotambirwa here nehurumende kuti inge ichigadzirisa matambudziko ari kusimudzwa iwayo?
Tiri kuda kufambisa mberi chirongwa chekuti icho matambudziko evana vemuAfrica anofanira kuti anga achigadzirwa nevana vemuAfrica. Saka African Commission pamwe chete nehurumende dzemuAfrica dzikatadza kugadzirisa matambudziko akaita seiwaya aya, zvinoreva here kuti isu sevana vemuAfrica hatikwanise kuzvibatsira pasina hondo? Saka zvirongwa zvakaita seAfrican Commission chirongwa chinotikurudzira kuti tinge tichigadzirisa nyaya dzedu nenzira dzisina bongozozo kana mhirizhonga, yatinoti peaceful dialogue. Nekuti kana nzira idzodzi dzisina bongozozo kana mhirizhonga dzikafoira, ramangwana racho rinotyisa.